Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera ndira 14/2017. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC ndichiti, hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Amai Mugabe, ndivo mukadzi mukuru, mukadzi womutungamiri wenyika, vanofanira kuita zvinhu zvine chiremerera, zvinoratidza kunyara, zvakarewo zvinoratidza kuremekedza mitemo yenyika, ndivo chekutanga.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vadewa mavhinga vanoti mapurisa anofanira kutevera mutemo panyaya yaamai Grace Mugabe neshoroma yekuDubai yavanonzi vakatorera dzimba.
Mukuziva kwangu nyaya dziri pakumatare hadzisi nyaya dzatingataura nokuti dziri pakati pamatare. Hazvipi pamutemo kutaura nyaya dziri pamatare, tichitotyora mutemo. Saka iyi nyaya iyi regaitsengwe nendare.
Asi Vanik Mangwana veZANU PF vanoti vanhu vafanire kukurumidza kumedza kutsenga vachada. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Amai Beatrice Mutetwa, gweta riri kumirira imwe shoroma yekuDubai vaJamal Ahmed vane dzimba shanu dzakatorwa naamai Grace Mugabe, mudzimai wemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, vanoti vari kuzokwira kumatare nemusi wemuvhuro kuti amai Grace Mugabe vabvise mapurisa nevasori vavakaisa padzimba dzavakatorera vaAhmed. Izvi zvinotevera kusawirirana pakati pevaviri ava nenyaya yering yengoda inokosha miriyoni imwe chete nezviuru mazana mana yakatengwa naamai Mugabe asi vakazoiramba. Vaviri ava havasi kuwirirana kuti mari iyi yodzoserwa sei. Amai Mugabe vakatora dzimba dzavaAhmed uye vakazonziwo nedare ngavabvise vanhu vakapinda padzimba idzi. Asi iko zvino mapurisa anoti ave kuferefeta vaAhmed nedzimwe nyaya dzine chekuita nezveuori. Mukuzeya nyaya iyi tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vadewa mavhinga.
Amai Mugabe ndivo mukadzi mukuru, mukadzi womutungamiri wenyika, vanofanira kuita zvinhu zvine chiremerera, zvinoratidza kunyara, zvakarewo zvinoratidza kuremekedza mitemo yenyika, ndochekutanga kuti vape mucherechedzo kunyika yese. Zvino zvavari kuita izvi kana chiri chokwadi zvinoreva pachena kuti havasi kutevedza kana kuremekedza mitemo yenyika, nekuti kana dare redzimhosva rataura kuti aiwa musatore mutemo muchiuyisa mumaoko menyu, asi mirirai mutevere zvinotaurwa nematare, vanofanira kutevera izvozvo kuti munhu wese agoonawo muenzaniso wakanaka. Izvi zviri kuitwa namai Mugabe zvinoshoresa zvikuru sei nyika yedu. Zvakare zvinoita kuti vaya vadzimwe shoroma dziri kunze kwenyika dzinokwanisa kuti dzinge dzichida kuti dziuye kuzosimudzira nyika yeZimbabwe kana kuzoitawo mabhizimusi dzityire kure, nekuti dzinge dzichiona kuti mukati meZimbabwe hamuna mutemo, nekuti vari kuvamwe vanosanganisira namai Mugabe vanozviona sekuti vari pamusoro pemutemo.
Ko, munoonawo sei danho riri kutorwa nemapurisa rekuti tanzwa kuti pane nyaya yekunetsana nenyaya yering, mapurisa opindirawo kuti taakuferefeta ivo vaAhmed vanonzi vakatengesera amai Mugabe ringa?
Ndiro dambudziko remapurisa anoshanda achiita sekuti mashoko ekuti ZRP anoreva kuti ZANU PF Republic Police vanoshanda vari kudivi. Iko zvino vaakuita sekuti vari kushandira amai Mugabe. Hazvisi izvo, mapurisa haafaniri kushanda sekuti zvikonzi kana kuti vanhu vanoferefeta vachishandira munhu mumwe chete.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vadewa mavhinga vachitaura vari parunare kuJohannesburg. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo vaNick Mangwana vanova sachigaro weZANU PF kuUK province.
Mukuziva kwangu nyaya dziri pakumatare hadzisi nyaya dzatingataura nokuti dziri pakati pamatare. Hazvisi pamutemo kutaura nyaya dzepamatare. Tichitotyora mutemo. Saka iyi nyaya iyi regai itsengwe nendare ndokutongwa kwachinoita. Kana zvataurwa mudare, togona kuzvitaura. Sezvo kuti mapurisa ari kutiwo, uyu munhu uyu, tikutomuda munomu. Pane nyaya dzaanotori nadzo, tinotori namawaranda ake. Izvozvo zvatingangoteerera. Izvo kuti tingazochiti kuna judge anofanira kuita conclusion yake, anofanira kuarrive at judgment. Isusu pano paradio takuitawo majudgments edu. Aiwa, izvozvo hazvisi pamutemo. Ngatiteverei mutemo. Handi nyaya zvatikutaura pano pane nyaya yekuti hurumende ngaitevere mutemo. Mapazi yehurumende ngaatevere mitemo, mainstitutions ngaatevere mitemo, isuwo ngatitevere mitemo.
Aiwa, asi panyaya idare ranga rati ngavabve, izvi havana kuzvitedzera.
Ndokutaurwa kwazvinoitwa, vakanzi ngavabviswe vanhu vamai Mugabe ngavape. Handiti, vanhu Mugabe vari kuti handina vanhu vokubvisa ipapo. Saka oda mukaitarisa oda iyaya, yaiti ningi ichitaura mazita avanhu, asi vanhu ivavo varudzi havapo. Saka in that sense togona kuti vakacomply nokuti havapo. Vanhu varipo havasi ivavo. Vanhu varipo vanhu vakaunza nedzimwe nyayawo dzakatosiyana ndidzidzi. Handiti maona. Saka ndozvandikuti kana tikada kupinda munyaya idzidzidzi, tingatotozviringana vi nokuti pane two sides ka. Mai Mugabe vanoti vakanzi Russell Gorelaza ngaabve, ivo vanoti Russell Gorelaza hapo. Vakanzi ningi ngaabve, ivo vanoti hapo ipapo. Saka.
Vanik Mangwana, ndisa chigaro wezanu PF ko UK, vanga vari parunare ku Britain.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7.
Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930.
Kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Vagari vemuchitungwiza vanoti vari kutyira kuti chirwere chetyphoid icho chauraya vanhu vaviri muHarare chinogona kupararira kusvika kumisha yavo nenyaya yekushomeka kwemvura. Vana chiremba vanoti chirwere chekolera chinogonawo kupararira munyika nenyaya yemvura iri kunaya. Mukuzeya nyaya iyi tabata mukuru wechitungwiza Residents Association vaMavela Skumalo.
Hatizinyanyofara zvikurusa nemamirira akaita nyaya dzeutano nekuti musa wechitungwiza musa uri makilomita asingapfuuri 20 kusvika kuHarare, uko kunova kwakaita dambudziko retyphoid yakauraya vanhu vairi mumazuva mashoma apfuura, zvakare ikasiya vazhinji vari muchipatara kana kuti vatirapwa, vamwe vakatoadmitwa muchipatara. Saka isusu vose musa wechitungwiza unowanzogara usiwana dambudziko rekushayikwa kwemvura, zvakare tichiwana mvura iyi kubva kufito Farare riri kuona riri dambudziko chose. Saka vanhu vari kugara vakabatira hana mumaoko izvozvi, vachitya kuti typhoid iyi ingangodaro ikauya zvakare muguta remuchitungwiza.
Zvii zviri kuitwawo kuchitungwiza kuedza kudzivirira kupararira kwechirwere ichi? Pane dzidziso iri kuitwa here?
Hapana dzidziso yataona iri kuitwa, zvakare vekanzuru yedu vakangonyarara. Saka izvi zvinhu zvaita kuti tinyore gwaro riya tichava pautsamba mangwana ine nyuto idzoziya dzatanyora kutiwo vagare vari alert, zvakarewo vaedze kugadzirisa mamwe matambudziko ari kukonzera kuti kolera inge iripo, akafanana nekushomeka kwemvura yakachena, kusatakurwa kwemarara nguva iripo, zvakarewo kusagadzirwa kwemapaipi emasiweji anenge abvesa aya.
Saka vanhu vari kuwana mvura mazuva akawanda zvakadii kuchitungwisa uku?
Tiri kutopona nenyasha dzamwari, sezvo mazuva ano kuri kunaya kudai vanhu vari kutoseredzawo mvura kubva pamagata inonaya iya pamusoro Pemba nezvimwe zvakadaro. Yekunwa inongouya kamwe chete pasvondo, saka izvi zvinomanikidzira vanhu kuti vozopedzisira vaakuchera yekupindika iya mvura yekutsengeta mudzimba. Zvinova izvo zvinozokonzera kuti mvura izova neutachiwana yokonzeresa zvirwere zvakasiyana-siyana.
Saka muri kukurudzira kuti kanzuru iite sei apa?
Tiri kukurudzira kuti kanzuru ngaitenge mvura yakawanda kubva kusito Farare sezvo tikemuneza, yopa vagari vemuchitungwiza mvura inokwana kuti vashandise mudzimba yakafanana nekunwa nezvimwewo. Asi as a long term measure tiri kuti kanzuru ngaiise mari nobatirana ne central government yekuti musawisitungiza uvewo negamu rayo. Tiri kunzwa izvozvi vanongotaura nezvemuda gemu yaane nguva ichingotaurwa nezvayo, asi hapana mari yavanoisa padivi yekuti vaive budget rekuti gemu iri ringe riripo.
Mukuru wechitungwiza Residents Association vaMavela Skumalo vari parunare kuchitungwiza. Muchirongwa chedu chatinotarisa nezvemabhizimisi, nhasi tine hurukuro nemukuru wesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, nezvegunun'una kuri kuita vanhu vakawanda kuti zvinhu zviri kugadzirwa muZimbabwe zviri kudhura zvakanyanya. Tavabvunza kuti sei zvichidaro.
Chokutanga ndinyaya yekuti tiri kushandisa mari yakasimba chaizvo yekuAmerica. Saka nyika dzatinodyidzana nadzo dzakaita seSouth Africa dziri kushandisa randi yanga ichidonha. Saka kudonha kunoita randi kunoita kuti maZimbabwenzi ari kutengesa zvinhu zvavo kuSouth Africa atadze kukwidzana nezvinhu zvinogadzirwa kuSouth Africa. Saka mukatarisa imi mitengo yezvinhu zvemuZimbabwe iri pamusorosoro tichienzanisa neye kuSouth Africa. Mukatarisa zvakare patakashandura mari tichibva muZimbabwe dhora tichienda kumari yekuAmerica, hatina kunge tine nzira yakanyatsogadzirwa zvakati twasa twasa yekushandura nayo mari yedu. Saka naizvozvo munhu wega wega aida kungobata mari yekuAmerica, saka aikwidza mutengo wezvinhu zvavo. Saka naizvozvo munoona kuti kana mapazi ehurumende akaita semaparastatal anogapa maservices anodiwa kuti mabhizinesi afambe, anenge achiita mitengo yepamusorosoro vachisupa mari dzavanotambira dziri pamusorosoro, zvinoita kuti kutengeserana akaunti mitengo yezvinhu zvemuZimbabwe zvikure chose. Saka mukatarisa zvinhu zvose zviri muZimbabwe nokuda kwekushandisa kwatiri kuita mari yeAmerica, nokuda kwekuderera kuri kuita uremu hwemari dzenyika dzakatitenderedza, ingave South Africa ingave Zambia, tinoona kuti zvinotikanganisa kuti titadze kunge tichigona kukwidzana nezvinhu zvinogadzirwa munyika ino.
Saka semaonero enyu, chii chingaitwe nekuchimbidza kana kuti mune ramangwana kugadzirisa dambudziko remitengo yezvinhu iri?
Kune zvinhu zvakawanda zviri kutaurwa kunzi zvinge zvichiitwa. Chokutanga ndechekuti makambani edu ange achigona kuitawo basa ravo, zvinoita kuti vakwikwidzane nevamwe. Mukatarisa muZimbabwe mune zvinhu zvakawanda zvinoita kuti zvinhu zvedu zvimitengo ikwire, zvakaita sekushayikwa kwemagetsi kwamange muchimbotaura, kushayikwa kwenjanji chaiyo yekuti iko zvino kana tichida kutengesa zvinhu zvenyu zvicherwa kana zvimwe zvinonetsa kutakura, munge muyemawo kutoshandisa marori magonyeti aya musingashandisi njanji. Saka zvinochireva kuti kushayikwa kwenational railways yeZimbabwe kunoita kuti makambani anga achishandisa transport inodhura kuti vaendese zvinhu zvavo kunyanza zviende kwazvinofanira kunge zvichienda. Saka zvimwe zvinhu zvinofanira kunge zvichigadzirwa zvinhu zvakaita seinfrastructure, ingave migwagwa, ingave nyaya yenjanji, ingave nyaya yemagetsi.
Mukuru wesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vari parunare muHarare. Muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa, nhasi tiri kuita hurukuro nenyaya yechikafu, apo vamwe vari kupomera bato reZANU-PF nyaya yekunyima vanopikisa chikafu. Nhengo yeMDCT vaJob Scholar vanoti vange vari kumusha kwavo kwaGutu kumasvingo mukupera kwegore vakaona vanhu vemapato anopikisa vachinyimwa chikafu. Nyaya iyi takamboitaurawo pano panevhenyu reStudio 7 negurukota rinoona nezvedunhu remasvingo amaishuwa emahofa, vakataura kuti vakanzwa nyaya dzakadai kuti dziri kuitika vakagadzirira kuti vadziongorore ndokunge vadzipirwa. Mukuzeya nyaya iyi tabata vaSkala.
Ndasvika kumusha ndakawana vanhu vazhinji vachinyunyuta zvikuru nenyaya yokuti vakanga vachinyima chikafu cheCare International navanhu veZANU-PF vakanga vazviimposa kuti ndio vakanga vava vatungamiriri vechirongwa cheCare International. Vatungamiriri vemafero nemavhileji eZANU-PF kumusha uku vakanga vabvuta urongwa uku kuti ndio vaako kutungamirira. So marista ese akanga achinyorwa navanhu vachikwidzirwa akanga ari evanhu vezvano PF chete neMDC ndi ruzhinji rwakanyimwa chikafu kusanganisira nemumwe anotogara pamba pangu muzvikuru wangu akanyimwa zvichinzi ha iwone kuti tinogara pamba pajobs kala ati kupi
ko chikafu ichi hachifaniri kugoverwa here neivo vanenge vakaita nemasangano akaita sana kea vakuti zvematongerwo enyika izvimire
ivo vekea international ndofunga kuti havana kunge vanga vazviziva kuti ndozvekuita vanhu vezvano PF mumaboka namaboka vakanga vatsveta vanhu ava kuti vanyorwe mazita avo vari kushaya mumusha so ndanzwa kunyunyuta kwakaita vanhu kutanga nomuzvikuru wangu pamba kuti ari kunyimwa chikafu ichi nokuti anogara pamba pangu ndakazoona vazhinji vamwe vakuru vomusha vachiuya kumba vachindirondedzera nyaya imweyo yokuti tiri kunyimwa chikafu muno mumusha chekeya nokuda kwenyaya dzavanhu vezvano PF vaakuzviita ivo varidzi vechirongwa ichi
makavaudza kuti kudii ivo vainyimwa chikafu
so indikati kone mhaka yei imi musina kureiza ishu iyi kuti ndo zviri kuitika kunosvikanzi hatimbozivi kuti tozvifambisa sei nokuti vanhu vese vemdc muno musha nevokwana mujuru vese vari mumusha muno vari kunyimwe chikafu saka zvadaro ndazoenda kumatownship zvakare patakaenda kunosongana navamwe takangowana ichinguva nyaya imweyo iyoyo yokuti vanhu vazhinji vaicomplaina aona kudaro ndobva ndakazoona iri kodzero yokuti yegrindi ndizivise nyika kuti ndozvinhu zviri kuitika mumusha mangu izvi handina kuziva kuti shoko iro riya randakazivisa kupfurikidza nemhepo yefacebook rakatakashira pasi rino rose rakapindirwa kuzikana rasvika kuheadquarters yekea international iri kulondon ndo pandakazofonerwa navakuru vekea international womuno muzimbabwe kuti ko zviri kufamba sei nokubva ndangorondedzera semarondedzero andaita kuti ndo zvandakawana zvichiitike mumusha vakatuma komiti yavo yekumasvingo region yakaindoita investigate zvese vavakawana zviri zvo zvanga zvakaitika so vawana zvakadaro vakabva vandosvika nokuita urongwa utsva nokubva vandodzima mazita evese vakanga vakanyoresana navana navazvikuru vasiko vamwe vari kuHarare vamwe vasi vakatotama kumisha ukoko so vese vaya veopposition vakanga vanyimwa vese vakabva vazonyorwa mazita avo vakawana chikafu chavo pavhiki rapera iri so ndinoona kuti iko zvino pera yakazvonenda yakatogadzirisa chirongwa changa chavhiringwa zvikuru kwazvo mushamo kwokuti vatsigiri vemapato anopikisa vasawana chikafu
vaimbova nhengo yedare reparamende vachimirira MDCT vajob scaler vari parunare muHarare
iko zvino yasvika nguva yekuti tiende kuna Marvelous Mhlanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai kana kuti Women's Forum.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tine hurukuro namuzvinafundo Dr. Chipo Dendere avo tichange tichikurukura navo pamusoro pemabasa akaitwa nava Barack Obama mutungamiri weAmerica uyo ari kusiya chigaro nemusuwe chishanu svondo rinotevera. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu Dr. Dendere.
Niniwo ndafara kuva pano.
Dr. Dendere, mukatitsanangurirawo mabasa amuri kuita imi here semunhukadzi imo muno muAmerica.
Ini ndiri mudzidzisi kuuniversity kuGettysburg College. Ndinodzidzisa nezvenhau dzepolitics kunyanya mamiriro epolitics muAfrica nedzimwe nzvimbo dzisati dzave nedemokrasi yakanyanya.
Tinoona pari zvino America iri panguva yekunge ivo vava kuchinjana masimba. Tichiona kuti vaBarack Obama mutungamiri weAmerica vapedza pavo uyezve nemusi wechishanu musi wa20 ndira vachange vachipa masimba kuna vaDonald Trump. Mungati imi zvii zvakaitwa navaObama zvamungati imi ngabatsire madzimai nyanyai kuAfrica nekumuwo?
Tichitanga nemadzimai emuno muAmerica nauye kuvapo kwehealthcare kuti vanhu vakwanise kurapwa, vanhukadzi vavakwanisa kuwana zvinhu zvakaita se-birth control zvichiburikidzwa nekubhadharwa neinsurance yavo zvaiva zvinhu zvakanga zvisipo kare. Ndinoona sekuti ipapo vakagona zvakanyanyisisa. Asi vaObama munguva yavo yekunge vari muwhite house vanhu vazhinji vanogona kunge vasingazivi izvi, asi kubudikidzira ne-state department ravo vakava nemaprograms mazhinji kuAfrica munyika dzakasiyana-siyana aisapota nezvevakadzi.
Tipeiwo nhoroondo yezvirongwa zvakaitwa navaObama zvinobatsira madzimai muZimbabwe.
KuZimbabwe takanga tine mumwe wavo, mumiririri wavo vanoitwa Nikki Fox, akanga ari mumiririri wavo nezvegenda. Imwe program yavakaita yakanga iri yekuti tingabatsirisei mafemale journalists muZimbabwe. Vakainvesta zvekare mukuunza vanhukadzi, kunyanyanyanye vakadzi vechidiki muMandela Fellows program yavo. Munhu wekutanga akauya kuno aive munhu wechirume. Asi mukazotarisa makore akateera, gore negore, dzimwe nguva kwaigona kutouya vakadzi vakaenzerana kuwanda nevanhu vechirume. Saka vaObama munguva yavo vachibatana namai Michelle Obama vakanga vari vanhu vanonzwisisa kuti vanhukadzi muAfrica vanoda rubatsiro rwakati panodiwa maprograms ekusimbisa kuti vakadzi vabudirire. So zvizhinji zvavakaita munguva yavo kunyanya kuburikidzira nekuAfrican continent. Mai Michelle Obama pane movie tingati chidocumentary yakaitwa gorera kunopera last year. Pavakauya kuAfrica vachitenderera nyika dzakasiyana, kuLiberia, kuKenya, vachitaridza nezvedzidzo dzevanasikana kuti vanasikana tingabatsirisei kuti vazhinji vavo varambe vachienda kuchikoro, vana vasaroorwe vari vadiki. Ndiwo mamwe atinotiwo malegacies aBarack Obama naMichelle Obama.
Tombodzokera kwamuri, zvii zvamungakurudzirawo mamwe madzimai angange akateerera pari zvino?
Kana kune vakadzi vekuZimbabwe vakateerera, ini ndiri mumwe vakadzi vari memba yeorganization inonzi Women for Women Solidarity. Tiri kuita campaign inonzi She Votes 2018, tiri kuti vanhukadzi hatingacheme kuti zvakati zvedu hazvisi kumiririrwa kana isusu tisiriwo kupinda munyaya dzematongerwo enyika, kana tisiri kutaura kuti zvii zvinhu zvinotinetsa. Saka ngatiunganei zvakataurwa navaObama, ngatiorganizei, ngatitaurei kuti zvii zviri kutinetsa, ngatiproposeiwo masolution ekuti tinoda kuti maproblems edu iwayo aaddreswe sei. Asi zvinofanirwa kubva kwatiri isusu sevanhukadzi.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ndinokutendai Dr. Chipo Dendere kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemire achitipa chirongwa upenyu hwedu, Our Lives.
Ndinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvezvinyunyuto zvaigara zviri muvanhu vazhinji pamusoro pekugoveva kwechikafu, icho chainzwa kuti chaipiwa vanhu vachitariswa kunzi wabuda mumba mani, kana kuti chaipiwa webato reZANU-PF chete vemapato anopikisa vachinyimwa. Asi nhasi tashanya kwaRukweza, uku tawana amai Loveness Makaure kuti vataurewo pamusoro peshanduko yavepo panyaya yekugoyiwa kwechikafu mudunhu ravo. Tinogamuchira ine mufaro paStudio 7 amai Makaure.
Aiwa, neni ndinofarawo Wajonga Kandemire kutaura nemi.
Aiwa, tinotenda zvikuru. Nhasi tati timboshanyawo kudunhu renyu kwaRukweza, kwaRusape, kuti tinzwe pamusoro penyunyuto dzataimbowana pamusoro pekugoyiwa kwechikafu. Tainzwa kuti chaipiwa chichitariswa kunzi munhu abuda mumba mani. Mungatiudza kuti pane shanduko here yavepo pakugoyiwa kwechikafu pari zvino?
Aiwa, tiri kunzwa kufara chaizvo shanduko yavo. Iko zvino hazvisi kuchatariswa kuti uyu ari kubva mumba mani kana kuti mwana wani. Takungopuhwa chikafu sekupiwa. Ofosi nezvadzari kunge vanhu vachipuhwa wese. Asi wari kupiwa wacho wari kungopiwa vanhu vakasangana.
Chii chaka konzira shanduko hiyo hii amai makaure tichona kuti maisimbo gununguna kuti chiri kusaruzwa kuti we mapato anopikisa vanonyimwa we battle za NPF ndo anopiwa.
Ndinofunga kuti nhaurirano dzakaitwa izvi ndofunga ndo dzakakonzeresa kuti zvinge zvichigadziriswa kuti vanhu vange vachitambira wese. Tichitenda vakuru vedu vairamba vari kungoramba vachitaura kuti hazvina kunaka zvokuti munotarisa kuti munhu ari kubva mubamani, munhu wese ane nzara, munhu wese ari kufa nenzara, saka munhu wese ngaawane chikafu. Kana dai kuri kunzi vanhu vari kushaya havazoshayi wese wese, basi tisingatarisiri kuti uyu abva kumba yakati uyu abva kumba yakati, ngatingopese kupa takangosangana. Saka ndo zviri kuitika kunharaunda yedu kunoku.
Imi muri munharaunda ipi amai makaure? Muri muwadhi ipi kwarukweza?
Ini ndiri muwadhi 27 kumakonisa.
Saka ndo zviri kuitikawo here kana kune mamwe mawadhi zviri kuitika menyu izvi?
Kune mamwe mawadhi hazvisi kuitiki. Wari kutotarisa kuti uri kubva mubamani, asi muwadhi medu munomu ndoti aiwa iye zvino zvinhu zvatinakira kuburikidza nekungoramba vanhu vari kungotaura vachingotaura. Uyezve chakanyanya kutibatsira ndechekuti vari kutungamira vacho vakangosangana kuti mumwe muganuwo mumwe muMDC, saka zvanga zviri kungobata kuti vanoti kwachitora kwachitora, ndo zvakanyanya kutibatsira. Asi dai vakapinda vari vega mazano, tingadai zvakatineta kuti tingadai pamwe tisina chatiri kuwana.
Imi muri webato ripi amai makauri?
Inini ndiri MDC wekwatsvangirai.
Tiri kunzwawo kuti pane nyunyuto pamusoro pemari dziri kuzobhadhariswa vanhu dziri kunzi ndedzekutakura chikafu ichochi chinopiwa vanhu pachena. Muri kubatwa sei nenyaya iyo?
Panyaya dzemari idzi, mari dzine dzichifanirwa kunge dzichibhadharwa, riri kunzi bhegi rega rega richenge riri kuuya rinofanirwa kunge richibhadharwa 50 cents, asi tiri kuzobhadhariswa ya $1.25.
Saka mari imwe iyi iri kuzoendepi?
Ndo dzinenge dzichizotorwawo zvadzo nevakuru, nokuti vanotoburisa muromo wekuti mbudzi inorya peyakasungirirwa.
Muri kumhangara here zviitiko izvozvi kuutungamiri hwenyu kanawo kumapurisa?
Hatisati tamhangara hedu, unenge wakutongozoonawo kuti ukada kuti ubva wanyaya uzvida kuti iwewo umire mire zvakanyanya unotosvera wapinda pakaipa. Saka tinozotongonyarara tongobhadhara mari dzochinyararisa, asi takabva wanyasarwa seyaseya kuti mbudzi inorya peyakasungirirwa.
Saka mhuri iri kupiwa chikafu chakawanda zvakadii?
Zviri kuti izvo pachibage pari kupiwa 50 kg paimba. Hazvina basa kuti mhuri wangani, mozoishandira munoita food for work.
Manga makateerera kuna amai Loveness Makaure, mugari wemuwadhi 27 kwarukweza mudunhu reMakoni South kuManicaland, muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndine wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai muwako wa Blessing Zulu.
Aiwa, tinotenda Jonga. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu vadewa mavhinga vanoti mapurisa anofanira kutevera mutemo panyaya yaamai Grace Mugabe neimwe shoroma yekuDubai yavanonzi vakatorera dzimba. Asi vaNick Mangwana vanova nhengo yeZANU-PF vari sachigaro webato iri kuLondon vanoti vanhu havafaniri kukurumidza kumedza kutsenga vachada panyaya iyi. VaJob Scholar vanoti vari kunyimwa chikafu kumaruwa vanofanira kumhangara nyaya idzi kuhurumende kana kuvakuru vakuru vemasangano ari kupa rubatsiro, nekuti vakasorovabembera vanofane nzara. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoemba kuti muchange minesu zvakare. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pawebsite yedu inoti www.voashona.com, uye munokwanisawo kunzwa Studio 7 pachannel Z muchishandisa decoder reWiztek kubva na 7 kusvika na 9. Anogoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, tokusiyai mina Chris Gande munhau dzechiNdebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela kustudio 7 womgqibelo mhla ka 14 zibandlela 2017 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje kambe ukubambana kukaZulu ekuthini kafuni intengo entsha yokusebenzisa umakhale khukhwini kungakuyiso isizathu isibangele ukuthi yehliswe
into yokuthuthuka lapho akukhethi phela ngayo intengo yokukhwini ngoba intengo leyo iyasetha umuntu esikhala ngokuthi lesi singa sethi umuntu esekele ukhulumeni so into enjalo ukuthi bezidizisika zase wonke umuntu
Udaba lokupha inkundla eBarber Fields Stadium igama likaMnumzana Lookout Masuku wayekhokhela ivuyo leZebra lokhu lusidla uBhedu kobulawayo.
Kuyasifundisa kakhulu abantu abasha ukuthi sike siyele emuva. Sithi kade vele kuyini okwakuhluphele oLookout Masuku bese sengabafana abancane bangena eganyeni balwisana. Lohulumeni wobandlululo oka-Ian Smith.
Alamhla sile ngxoxo lomkhokheli webandla le-Alliance for National Salvation, uMnumzana Moses Mzila Ndlovu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Kambe ukubambana kukaZulu ekuthini kafuni intengo entsha yokusebenzisa umakhale khukhwini kungakuyiso isizathu na esibangele ukuthi yehliswe. Sixoxe lengcwethe ecubungula izombusazwe womnumzana Zenzele Ndebele ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
I think ukukhalaza kukaZulu kube contribution enkulu kakhulu ngoba abantu abaningi bebekhala ngokuthi intengo leyo yedatha leyo iyintengo abantu abaningi abangasoze beyikwanisa okokuthi idatha inzenge-250 megabytes abantu kade beyithenga ngedola bese bebezayithenga nge-$10. So khona kuyana nje babonile nako ukuthi politically bekungayenza izamanzela njalo ukuthi uminister ICT uSuper Mandwandira ulama-registration I3 uzathola naye ukuthi on his personal note ububonile abantu sebemtshela ke ukuthi kona ama-contributions abantu abafonayo kumbe abathumeza ama-message kwi-station zakhe ayehle kakhulu. So kubona ngani ngokunye okuyizinto okwenze bayehlisa ngoba bonke bona laba abaningi ngobakhona ngo-businessman ekade kuzaaffecta i-business yabo. So I think imodeli yakhona vele ingesoze ibe sustainable but ngazibuza ukuthi-ke kuzayenzeka esikhathana esingamani ngoba bakhulume ngokuthi bazakhweza but amboni ukuthi bazakhweza intengo ngendlela akade befuna ukukhweza ngayo.
Bakhona abathi bona lokhu bekusenzelwa ukubana abantu behluleke ukuthumelana imbiko engaba lokwenza lokombangazwe ubona kungaya kuliqiniso into
kungaba isikhulu elikhulile ngakeni ngoba uzacabanga ukuthi ngomnyaka lo ophelileyo ngentani sezifana nabedisplaki nakudajamuka kubantu abaningi bebesebenzisa bona labo emakhalekhukhwini ukuthi bemobilize abantu kodwa-ke into efike ihluphe lapho akukhethi phela ngayo intengo sikhwebile ukuthi kona intengo leyo iyasetha umuntu esikhala ngokulileeni ingasethi umuntu esekele uhulumeni. So into enjalo ukuthi bhekuthi zisuka zi-affecte wonke umuntu kugcina kusi-affecta labona labo abasekela uhulumeni. So yikho lapho abangeke bekwanisa ukukhetha khona ukuthi hhayi abangasekeli uhulumeni idatha izakhwela abasekele uhulumeni idatha izaya.
Olo-ke ngumnumzana Zenzele Ndebele ingcwethi ecubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Umanispala wedolobho lakobulawayo okhangelelwe ukuhlaziya njalo udaba lokupha inkundla eBarber Fields Stadium igama lokuthi Lookout Masuku yena oyikhokhela ivuyo leZebra. Lolu daba lwethulwe kumanispala ngukansila Mlandu Ncube esithi le kuyabe kuyinhlonipho enhle engaphiwa iqhawe lesizwe uMasuku owabhubha ngomnyaka ka-1986 ngemva kokuvalelwa esitokisini nguhulumende weZanu wayemethesa icala lokufuna ukumgenqula okungekho emthethweni. Umanispala wama ukuhlaziya lolu daba ngemva kokuba iningi lamakhansila lingavumanga ukuthi ibizo leBarber Fields liguqulwe. UZulu uchiyene imbono ngalolu daba. Siqale saxoxa lomnumzana Ezra Chisa Sibanda ocubungula ezemidlalo.
Ngiyabonga kakhulu ke Chris, angivumelani lakho lokho, kanti vela kumelanga vele kwenziwe izinto ezilamagama fana lemigwaqo nale kopha manje kakhulu ukuthi itshintshe imigwaqo. Kanti sizafunda njani ke imbali yesizwe sakithi? Sizafunda njani imbali kaBulawayo? Sizafunda njani imbali yamaNdebele? Sizafunda njani imbali yeZimbabwe ngendaba zonezo ukuthi kuye kutshintshe amabizo famusha? Ma ufuna ukufaka igama elitsha or ibizo elitsha ubiza ukuthi ubaba uLookout Masuku, simhlompe kakhulu ngoba ke engquthela ke umlelo omkhulu we-Zipa Forces. Akwakhiwe-ke ilokithi elitsha ukuthi uLookout Masuku, akwakhiwe-ke istadium esitsha kuthiwe uLookout Masuku. Lokhu vele kukhona, amazizo ayivele khona, akumelanga tshintshe. Sizukulwane sizukulwane siyafuna ukwazi ukuthi kuze kuthiwe Barber Fields ohambe njani, hatho ukuthi uqalise kathesi. Asihambeni sihambeni nembali yonke. Izitudio zaleezakoroz akumeyihlele zikhona zinezakoroz ukuze abantu bafunde phela imbali. Ungahambe emazweni anjeabo-America labo bani babetshintshwa lokho kwabhalwa ngo-88 bani bani lokho kunjalo. Yikho ngutsho lokho.
Kodwa kungaguqulwa igama kuthiwe Lookout Masuku Stadium, ubona ungani kuyini okungaphambaniseka?
Ukuba usemagumeni okanye okuyikokona usukuphelile ebantwini, ukuthi khathesi iBarber Fields ungayibala ukuthi kuze kuthiwe iBarber Fields kwawuhambe njani, iziyakhiwe kuze kuyenjani kwawuhambe njani. So iphambanisa kakhulu ngoba khathesi iBarber Fields ilokishi liyaswela loku iBarber Fields ilokishi istadium uthiwe Lookout Masuku. Hhayi kakusebenzi abantu abaningi ngabaphambanisa njalo kakungasela lesiyana ukuthi ke uzo ukuthi kuyeke lafu lapha eqenjini elikhulu seliseBarber Fields Stadium akusebenzi ukuthiwe Lookout Masuku. Hayi ubaba zemhlonipho uLookout Masuku akwamthuleleke ilokishi. Kuyakhiwa amalokishi amaningi lapha kobulawa Chris. Nakwakhiwa amalokishi amaningi kakubizwa ukwabo Lookout Masuku. Izikolo kazibizwa ezintsha ezakhiwayo Lookout Masuku. Kepha nokuthi landa imizizi yalisekondary school bathi ufike uyitshintshisa igama layo angeke kusebenze lokho.
Alo-ke ngumnumzana Ezra Chisa Sibanda, ingcwethi ecubungula ezemidlalo, obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Siphinde saxoxa njalo lomnumzana Ngqabutho Nicholas Mabhena oyinhlanganiso yeZimbabwean Community in South Africa othi igama leBarber Fields Stadium kumele liguqulwe kube yiLookout Masuku Stadium njengendlela yokuthuthukisa imbali yesizwe.
Thina ngombono wethu ubaba uGeneral uLookout Masuku umuyi wangasekho emhlabeni, liqhawe lenkululeko elalwa lilwela ukuthi sikhululeke, akazange ahlonitshwe selokhu wakhokhela ibutho leZebra. Siyakwazi ukuthi ufe ngo-1986 efela ezandleni zeZanu PF ngesikhathi seku-ground lapho ayegxekwa khona ukuthi ufuna ukuvukela umbuso webandela ubusayo eleZanu PF. Yikho-ke thina-ke ngesikhathi esikiso khathesi siphakathi kohlupho ukuthi kathi vele izinto esasizilwela zingabi kwino esakulwelwayo singakubona. Yikho-ke thina sicabanga ukuthi nxa sitshintsha ibizo ukuthi kusuka ukuthi Barber Fields Stadium kuya ku-General Lookout Masuku, kuyasifundisa kakhulu abantu abasha ukuthi sike sifiyele emuva sithi kathi vele kuyini okwakuhlupheni oLookout Masuku bese sengabafana abancane bangena egangeni balwisana lohulumeni wobandlululo oka-Ian Smith. Kuyini namhlanje thina njengabantu abatsha, abantu abancane singakwenza njengoba sikhangemelane lohlupho olukhulu olweZanu PF esingakwenza ukuthi esingathi ngolwasemzini sithole inspiration ukuthi silwisane leZanu PF khangelele kakhulu kuya ku-2018 elections ukuthi abantu abatsha sifunda ngempilo kaLookout Masuku. Yikho sibonti njengoba iliqhawe njalo futhi istadium besanisemzilikazi abantu sigcwala khona ama-weekend wonke. Nxa istadium besiyanasibizwa kuthiwa General Lookout Masuku, iyabe sehlonitshwe okuyikho okumfaneleyo uLookout Masuku.
Bakhona abathi bona ukuguqula ibizo kuyabe kufana lokucitsha imbali yesizwe. Uthini wena ngalo?
imbali yesizwe esicithekile ngeyethu eZimbra eka General Lookout Masuku. Ungabuza umntwana omncane ofundi o level obhalise o level, ungabuza ngubani u General Lookout Masuku akamazi, ungabuza ngubani uNikita Mangena akamazi, ungabuza ngubani uJZ Moyo akamazi. Yikho ke kumele sivuselele eyethu imbali, ngoba kumelanga ukuthi abantu bethu bafunde ngembali yabantu abasincindezelayo kuphela. Yikho satshintsha ibizo elithi Rhodesia sathi Zimbabwe, satshintsha ibizo elithi Eswatini sathi Eswatini, ngoba sifuna ukuthi abantu abatsha bazi ngobuqhawe bamabutho ethu elwela inkululeko. Kanti-ke futhi ukutshintsha ikakhulu thina esiku-opposition lokhana kuyikulahla ibhathi lelo, njengoba kuthiwa abe-opposition basetshenziswa nguhulumeni abangaphandle, abangaphandle kwamazwe. Lokhana kuyikuqala ukuya ngathi ngolwasemzini ukuya back to our roots, ukuthi sikade vele thina imbali yethu yimpi, kungaphi lapho esaphambanisa khona, size sifike esigabeni sokuthi sililizwe namhlanje elingelamali, sililizwe namhlanje abantu abatha abagcwele emazweni befunana le msebenzi.
Hello ke ngumnumzana Nqabutho Nicholas Mabhena, isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, ubekhuluma le Studio 7 ecingweni eseJohannesburg kwele South Africa. Umkhokheli webandla elitsha ele Alliance for National Salvation, ANSA, umnumzana Moses Mzila Ndlovu, uthi baphakathi kokulungiselela ukusungulwa kwebandla labo okusemthethweni kumaviki ambalwa azayo, inyanga kaNhlolanja ingakedluli. Asizweni ingxoxo ayenze lo Ntungameli Nkomo weStudio 7.
Okuphezu kwazo zonke izinto esilungiselela khona ukuthi senze umdlalo lokho esingathi thina i-launch yenhlanganiso le, i-ANSA, i-Alliance for National Salvation. Kusamele ukuthi njengobana senze isimemezelo sokuthi thina sesibumbe isu lokuthi sibumbe inhlanganiso ebizwa ngaleli gama lokuthi ANSA. Isigaba sesibili ukuthi senze i-launch yona le ukuthi lapho esizancusa wonke umuntu uZulu ovumelana nezinqumo zethu, ikakhulu abantu abavela kwele Mathebeleni the Midlands, ukubana sizehlangana sibe lo mkhosi omkhulu ukuba sitshele abantu baleli lizwe eleZimbabwe, sitshele abantu izikhonzi zomhlaba wonke nje jikelele ukuba thina sesibumbe inhlanganiso ezahlosa inhlupho zethu njengabantu beMathebeleni the Midlands. Okwesibili esingaba sikuhlosile kuleli bandla yikuthi sizame ukuthi siqhumane labanye labo abalemizamo efanayo abemathebeleleni. Siloyisa ukuthi anibana abantu bakithi siba lomcabango omunye.
Ukhulume ngokusungulwa kwaleli bandla okusemthethweni i-launch, likhangelela ukukwenza nini lokho?
Sikhangelela ukuthi phakathi kuka-January lo-February, awumelanga ukuthi u-February azayephela singayenzanga li-launch. Izinto ezingabe ziyasibambelela nje ukuthi singafiki lapho yikhona lo ukuthi sizame ukukhulumisana labanye, sizinike ithuba lathi sibanike ithuba, mhlawumbe into esiyikhulumayo ibe yinto labo abalayo ezinhliziyweni zabo, emoyeni yabo, engqondweni zabo.
Hello ke ngumnumzana Moses Mzila Ndlovu, umkhokheli webandla elitsha eliphikisayo elithiwa lona Alliance for National Salvation kumbe ANSA.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlelo amshweshwe,
lamlela nampa bafube mbula,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampa bafube mbula.
Yikudibana kuhlelo lwezemaphandleni, igama nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje ingise Fort Rickson njalo ngilesakhamuzi umnumzana Squares Banda Mangayi. Mnumzana Mangayi, ngiyakwamukela kuhlelo.
Hayi, lami ngiyakwamukela baba.
Yeah, kunjani eFort Rickson?
Hayi, eFort Rickson owakhathesi kuhle ngani ngoba izulu liyana baba wami.
Lilimi lokuzwayo?
Ukulima sibili, hayi abantu kade bephume ngobuningi babo sikili besesabela indlala akade ikhona.
Zilimo bani elizihlanyelileyo?
sihlangene kakhulu umumbu, amazambane, indlubu, lemfe, lamakhabe, lamakhomane kakhulu ngoba yiwo aphanga ukuzala.
Likachinsi.
Hayi, ukuchinsi asikachinsi kodwa sikhangeleli ukuthi nxa iphela yona le inyanga, hayi amakhomane sahamba sidobha wani wani.
Umumbu ngaba sukahlelile yini?
Umumbu uyagqiba ulungisela ukukhahlelo kwamanzi.
Inganani yakho insimu mnumzana Sibanda?
Ya, mina ngihlangele i-2 acres ngoba umumbu ngihlangele i-2 acres sibili ngoba ngihlangele i-25 kg.
Nyakenye uthola kunganani?
Hayi, nyakenye ilanga belithisile kodwa hayi umlimi kide ngapha e-Fort Drakensberg waphosa wangenela ngoba amasaka ama-6 gokoko lana mina ngathula ayi-14.
Lo nyaka alubana lithe laqhubeka lisina kuhle izulu okhangele lokunganani?
Hayi, lo nyaka nxa lingana njengendlela elina ngayo kuyekela ukuba lokutota kulokhu okuyindima kwangemuva, kodwa hayi ngikhangeleli kanxa okuyi-3 tonne. Hayi, lami ngizabe ngikhuluma ngisithi hayi ngilakho esiphaleni lo nyaka.
Livama ukuthi lingakuthola lingayitshayi nala, liyafaka nje esiphaleni kube ngokokudla ngikhaya kumbe liyathengisa?
Oluba khona baba si ukuthengisa kwakhona sithenga amasepa amathukela sithenga ngathenga ngomumbu ngoba imali kayikho.
Liyabe lithengisa njani khonapho? Alubana uthe wathengisa igogogo lomumbu, uyaphiwa isepe nganani?
Ababuya nxa bethengisa bona bana babe sithi isibhaye siyebhaliyana siyabe sifaka igogoko ele 2 liters. I-5 liters ele 2 liters uyakunika isepha.
Kwezinye indawo sesizwe uhulumende ekhuluma ngokuthi sokulobudli okuyizibungu loko kuthiwa yi-armyworm. Khona ngapho alikakuboni na?
Hayi, lapha kade singakakuboni kodwa siyakuzwa nje kuthiwa sokukhona kwezinye indawo, kodwa hayi lapha kithi kade kungakabi khona.
Lilaba balimisa balixwayisayo abalilimukisayo balitshela ukubana alubana kuthe kwaqhamuka kumele lenze so, lenze so.
Thina uhlupho lethu lapha esilalo emavilegini abalimisi vele hhayi asibaboni vele asikaze sibaboni asilabo vele.
Abo gatsha lwe-vetinary alibaboni labo?
Abe-vetinary siyababona laba abangaba-DBC ama-deep attendants, ibe siba labo sibatshele kodwa babe sithi bahambise flabus izikhalazo zethu.
Zidibha ngemfanelo kodwa inkomo?
Baba.
Ngithi lizidibhisa ngemfanelo inkomo?
Hayi, inkomo sibili hayi ziyadibha umuthi uhulumende uyasinika. Ngoba khathesi ziyadibha sibili every 2 weeks ziyadibha.
Lo kuhlatshwa amajekiseni ukuvikela imikhuhlane?
Hayi, ukuhlatshwa kade zingakahlatshwa kodwa bayasithembisa ukuthi zizahlatshwa.
Hayi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo umnumzana Mangayi. Ungathanda ukuphosa amazwi okucina?
Hayi, amazwi okucina ngingathanda ukubonga uhulumende ukuthi usinikile inhlanyelo lonyaka salima lo mlimi wasibona izulu lana, njalo siyambonga kakhulu, njalo sithi idibha lezinkomo ngale lokho esinika siyabonga.
Hayi, siyabonga mnumzana, ube le ntambamenhle khona ngapha.
Hayi, lami ngiyathaba ukuba ungena esilweni lwenu lika Studio 7 olumnandi kangako.
Lolobe kuluhlelo lwezemaphandleni sixoxa lesakhamuzi se-Fort Rickson umnumzana Square Sibanda Mangayi. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguntungameli Nkomo.
Lamhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba sixoxa lesikhulumeli sebandla lezaphu umnumzana iPhitule Maphosa. Umbuzo wami wakuqala umnumzana kuhamba njani amalungiselelo okhetho njengoba siyabona ukubana ukhetho solusondele?
Okay. ngizokwenza abasakazi lapho si yaphotente sokuthi ama igaba zonke lezi sizibona lapho esifuna khona sina lapho esifuna konke sine lapho sizokwenza nje ngalo sikhangela ama abantu abamasimela ngeli aspect la candidates ama operating candidates ngizokwenza ngalo
manje ngubani ozamela ibandla kukhetho njengoba sezwa umongameli webandla esithi yena umuntu oseza chia ezombusazo
njengoba ngishilo sihamba sikhangela njalo abangathimela asikhangele kuma-parliamentarians vele kaukazini kuphela sikhangela lendaba naleyo isindayo iqiniso umongameli ena akalazi isidingo sokuma siphezulako sikhangele phakathi kwethu ukuthi ndani wamathathaki endawo yinto
ubona bakhona yini eselike lezwa ukubana bayafuna ukuthi bamele ibandla lezaphu njengomongameli kukhetho
bakhona konke emizwe silesikhiso isikhethe nathi njengendabeni zezombusazi ngingathi iphiphi zezombusazi silapho okhuluma ngakho khona kupresident silabo baningi njalo sizakhangela ukuthi mbani ongathimela kwakathesi efaneleyo okwakathesi lakho okuzinenesikhangelayo okuzayenza kinesisiya lomuntu eyona kodwa bakhona yena
ungababetha yini amagama amabili abathathu
hayi ngingaba seliphambanisileke lapho njengithe into esiphezu kayo I think ngingabe sengiphanise kakhulu ukuthi ngibitele amagama
sesike sabona indaba eziningi eziphathelane lesigaba semandebeleni ezifana lokupha igama umnumzana Lookout Masuku ukuthi kube ligama leBarber Field Stadium lokunye okunjalo lina njengebandla likubona njani khona
siyathatha impondo akabuya ngombono njalo ngamakhangela uLookout Masuku umuntu owalela izizwe lelo ekhithini zimbabwe namhlanje ngumuntu owafika esigabeni senkokheli esemnani alo wayenza umsebenzi wakhe ngendlela efaneleyo azisathola inkulilo nalaba abathike online ngokuibabasezilindele ukasmasiti kenani balibalalembonomoto ekhangela kakhulu indlela afadwa ngayo nohulumente khona lo ekwethela ibanpio njengani abamhlonipanga njalo abakuthakazeleli ukusebenza akwenzayo so into yonke ezaleke libadase kwinhlonipho namanye amaqhawe angasebenzisanga nohulumente bekhonayo iyakanhlonto
hayi kuyezwakala isikhathiso esingasavumi ungavalelisa abalaleli hayi lathi sibongile ube lobusuku obuhle lo-ke bekungumnumzana iPhithule Maphosa isikhulumeli sebandla lezaphu ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba ale iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Okwamanje ke sengidedela imuva ngilichiya izandleni zikaSithandekile Mhlanga.
Siyalambulela kuhlelo oluphathelane labesifazana nilami uSithandekile Mhlanga. Namuhla kuhlelo sicobongela udaba lwabaphila ngokuthengisa ezitaladini amavendors edolobheni leHarare asebetshelwe ukuthi bechiye umsebenzi kumanisipala ngoba bengcolisa idolobho osokubangele ukuqhamuka komkhuhlane wesihudo setyphoid. Sixoxa lo nkosikazi Lorraine Sibanda, umkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo amavendors eZimbabwe Chamber of Informal Economy Associations ngalolu daba. Siyakwamukela kuhlelo.
Yes, ngiyabonga.
Isinqumo sikamanisipala lesi singaphatha njani abathengisa ezitaladini kakhulu abesifazana nxa kuyikuthi bengasilandela besuke ezitaladini?
Isinqumo sikamanisipala sivele sesiphethe kubi abantu. Ma sikungenziwa lokho kuyabe kuhlukuluzwe abantu abaningi kakhulu nabanye ababagcinayo ngoba umuntu lo muntu lapha nxa esebenza kuyabe nabanye abakhangelele ukuthi kuzabaphathisa ukuthi impilo ibe lula. Njengabomama abaningi abathengisayo nabazisebenzayo kuvele kuzaba nzima kakhulu ngoba yiyo imadlala ephathisa ukuthi abantwana bayesikolo bathole zonke izidingo zesikolo babuye njalo bathole ukudla ngensuku ngensuku nokuthi lezo muli zibe nakho ukubhadala amarenti ziphile impilo eyenza ukuthi bazizwe labo behleli bengabantu. Lesi sinqubo sikamasipala sifuze kho into eyenzakalayo ekamrambathina. Thina njengo-organization i-research ne-data collection esayenzayo sitshengisela ukuthi omama yibo abanenani eliphezulu kulaba abantu abazisebenzayo nabathengisayo emgaqweni beba ngesilinganiso esingamashumi ayisithupha nanhlanu ekhulwini i-65%.
Kodwa lina livele liyakukholwa yini ukuthi abathengisa impahla ezitaladini yibo ababangele ukuqhamuka komkhuhlane lo wesihudo se-typhoid?
Leyo yimihlolo kabadayisile. Ngike ngabala eliphephandaba online lilama-picture graphs a-graphic ekuthiwa graphic ngesikhiwa okutho ukuthi atshengisa ngokusobala nokucacileyo inekeza esembari naphakathi emafletini abantu bahlezi phakathi kwedodi. Ngangisithi idodi ngitsho ubulongwe bomuntu okukhozelwa yisuweji. Isuweji ihlezi ituduma. Amalokithi abaningi alakho khonokho eHarare kakhulu. So angiboni ukuthi umuntu othengisayo ungena ngaphi khonapho ekutudumeni kwesuweji ngoba la amanzi enekeza aseneminyaka etutuma egeleza ezibike ezitaladeni zemalokithi sekungathi nje yinto eyingxenye yempilo yabantu. I-Ministry of Health indawonye lamanye la ama-ministries le-council ye-Harare baphazise kakhulu ukuthi ama-vendors kumele akhitshwe emgwaqweni ukwenzela ukuthi i-typhoid yehliswe. Angazi ukuthi iminyaka yonke le i-Ministry of Health ibingakubonile ukuthi abantu bahlezi phakathi kwezinekezo bekumele ukuthi i-typhoid iphuma. Sibone i-campaign esithi awareness campaign etshela abantu ukuthi nazo i-typhoid basobani inje ukuthi lehlise ukuthi ilindima yenzani kanje ubehlalani ligezi izandla ngesepa gezisani lama-fruit lama-vegetable lapho likhona kungabi lezinekeza kungabi lezinto noma nje abantu bezaleyephila phakathi kwedoti ezimbabwe ngezinikaziwuthwa ngesikhathi yindaba yawo ama-ministries kabakhuzani kabenzi umsebenzi wabo.
Amalunga enhlanganiso yenu liyawakhuthaza yini ukuthi alalele umansipala achiye umsebenzi?
Hayi, lapha sivele sibakhuthaza ukuthi bazibophele esiphambilile kumbe ukuthi banaphoizen.
Leyo balaleli bekuyingxoxolo nkosikazi Lorraine Sibanda, umkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo ama-vendors eZimbabwe Chamber of Informal Economy Associations, sixoxelaye eseHarare. Asidibaneni njalo kuhlelo olufanayo oluphathelane labesifazana ngomgqibelo ozayo. Lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Hayi, siyabonga ubelela ngelihle isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ukuthi sikhangele ezinye zezindaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Kambe ukubambana kukaZulu ekuthini kafuni intengo entsha yokusebenzisa umakhalekhukhwini kungakuyiso isizathu esibangele ukuthi yehliswe na? Udaba lokupha inkundla yeBarber Fields Stadium igama likamnumzana Lookout Masuku owayekhokhela ivuyo lezibra lokhu lusidla ubhedu. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.